Mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 18 ndira 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano remagweta reSouthern African Development Community Lawyers Association rinoshora zvikuru mapurisa eZRP nemhosva yavari kupomerwa yekurova nekukuvadza kwaakaita gweta vakudzai kadzere. Zimbabwe Examinations Council inoramba mashoko ekuti icharega kuburisa zvakabuda mubvunzo dzegore rakapera. Mumwe murayiridzi anowanikwa asina mhosva yekutumira mashoko panhare mbozha achichema-chema nekushomeka kwemihoro yevashandi vehurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano remagweta reSouthern African Development Community Lawyers Association rashora zvikuru mapurisa eZRP nemhosva yavari kupomerwa yekurova nekukuvadza kwaakaita rimwe gweta rinomirira nhengo dzeCCC vakudzai kadzere. Magweta aya akurudzira hurumende kuti ichengetedze kodzero dzemagweta uye vanoti kushungurudzwa kwevanhu pamberi pesarudzo zvinhu zvinoda kutarisiswa. Uye vachinyora paTwitter pavo, sangano iri rakurudzira veSADC neAfrican Union kuti vapindire kuona kuti Zimbabwe yaita sarudzo dzakachena. Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoti vakambovhunwavo ruoko nemapurisa eZRP vachiti zvinogozha kusungisa mapurisa sezvo vari ivo vanoongorora nyaya dzakadai kuti dzigoendeswa kumatare.
Kunokoma kuti nemapurisa zvinhu zvinotokachamadza ende zvinhu zvisingafangwe zvichioneka munyika inonzi inotevedzera mutemo. Sezvatoziva magweta basa rawo ndirokumirira vanhu vanenge vachinzi vapara mhosva kana kuti vanenge vachida kumirirwa nemagweta. Saka kana takuona zvinhu zvakadai so zvichiitika kuti magweta paanoenda achida kumirira vanhu anorohwa achityoka sezvatakaona, zvinhu zvinotokachamadza ende zvinhu zvisingafangwe zvichioneka.
Kana zvinhu zvakadai zvichiitika, magweta anoita sei? Sangano rinomirira magweta, pane zvarinogona kuita here pamusoro penyaya yakaita sei?
Zviripo zvinokwanisa kuitika sezvatikuona iko zvino. Masangano akawanda wanda emagweta muZimbabwe nedzimwe nyika ari kuita condemn zvakaitika kuna vakadzere izvi. Ndafara chaizvo ndichiona kuti Law Society of Zimbabwe, iyo inomirira magweta pazvichemo zvavo, yaburitsa zvekare notisi ichitaura kuti havasi kufara nezvakaitika kuna vakadzere. Saka izvi ndo zvimwe zvinokwanisa kuitwa nemagweta kuti vakondeme hurumende izvione kuti zvinhu zvakadai so zvakashata. Uyezve magweta acho anokwanisa kuzotora nyaya iyoyi yaitika kwavari sevakudzai kadzere vachiendesa kuhigh court kana kumagistrate court kana pane mapurisa vakaona pavakarohwa kuti vaprosecutwe vabatwe nemhosva, nekuti zvinhu zvakadai so iassault isingafanwe ichibvumidzwa pamutemo. Saka mapurisa aya anofanwa kuonekwa achisungwa and uyezve achisuyiwa kumatare edzimhosva.
Tingavimba zvakadini nematare edzimhosva muZimbabwe?
Ya, sezvamunoziva zvaiitika kuna vakadzero zvakaitika futi kwandiri muna 2014. Indirumo magweta akarohwa akachikukawo zvekare ruoko. Saka ndinoti i process yacho izi kunyanyanya kumapurisa kuzvinhu zvino ti netsei nokuti mapurisa sezvatongoziva kuti mutemo wedu hauna yatingati independent commission kana kuti independent investigation inokwanisa kuitika panyaya dzakadai so saka ipapa tichaona zvekare kuti vanhu vachava vachiinvestigata yokurohwa kwakaitwa vakadziri anenge achitovewo futi mapurisa saka zvinhu zvokuti through experience mapurisa anoita kuvharana vharana saka nyaya iyoyo inogona kusapinda mumatare edzimosva but kumacivil courts vakadziri vanokwanisa kuoneka vachisuwa hurumende minister of homeland security nemapurisa acho nezvinhu zvakaitika izvizvi saka zvinhu zvokuti tichitarisa kuti zvinhu zvinokwanisa kubatikana here kana kuti kuti kwete zvinhu zvokuti magweta anofanira kuva achiendesa nyaya dzacho kumatare edzimosva kuti vanoagiwa nyaya idzodzo
tiri kuona zvekare vamasiya kuti sangano remagweta Southern African Development Community Lawyers Association rabudisawo gwaro richishora kurohwa kwakaitwa vakadzere zvino mashoko anonge achibva kuna mamwe masangano akadai pane zvaanopindudza here pane zvaanobatsira here muzimbabwe hurumende inoteerera zvinhu zvakaita seizvi
iya hongu zvinhu zvakadai so kana zvichibva kunze kwenyika zvichionekwawo zvekare nemagweta emosadic zvinhu zvokuti zvinge zviri munzeve zvekare of other maleaders emosadic zvokuti hurumende ichava ichizvinzwa kuti zvinhu zvakadai so zvakaitika saka zvinhu zvandingati zvinobatsira yatingati advocacy around nyaya idzodzi dzekuti pamwe hurumende yedu yezimbabwe yakanzwawo kuti zvinhu zvakadai so hazvifanirwi zvichiitika kumasangano anenge ari kunze zvinhu zvinokwanisa kuti kuda maybe zvinhu zvinokwanisa kuvandudzika but sezvatoziva hurumende yedu haizi hurumende inoteerera but advocacy yakadai so kana mashoko akadai so achibvawo kumasangano ari kunze zvinhu zvinobatsirawo kuti nyaya dzakadai so dzive dzichitaurikawo pamamwe maplatform anozoonekwa vakuru venyika vachienda vachinogara
avo vange vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakenneth masiye vari parunhare kutexas nestudio 7 hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembe-kazembe sezvo vange vasingadairi nharembozha yavo sangano rinoona nezvesarudzo rezimbabwe school examinations council kana kuti zimsec rinoti mashoko ari kutenderera pamadandemutande ekuti zimsec icharega kuburitsa zvakabuda mubvunzo dzegore rakapera ndeemanyepo zimsec inoti iri kutevedzera mitemo yebvunzo yezimsec act inoti vanenge vabatwa nemhosva yekubiridzira pabvunzo vanodzimwa mubvunzo idzi asi vasina mhosva vachitarisirwa kuziviswa zvakabuda mubvunzo dzavakanyora zvichakadaro varayiridzi vanoramba vachingochema-chema vachiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro evans zininga westudio 7 abata munyori mukuru werimwe sangano rinomirira varayiridzi reamalgamated rural teachers union of zimbabwe varobson jere kuti tinzwe maonero avo
kava musvondo reepiri zvikoro zvavhurwa asi isu sesangano revarayiridzi vekumaruwa rinomirira varayiridzi vose pamwe chete nezvekuona nezvedzidzo yekumaruwa muno muzimbabwe tine zvimhingampinyi zvakawanda zvatasangana nazvo chimwe chezvimhingampinyi ndechekuti vana vakawanda vakundikana kunge vachidzoka muzvikoro nenyaya yekuti hurumende yedu yakanga yakapromisa vabereki kuti ichange ichibhadharira mwana wose maschool fees pachena asi haina kunge ichikwanisa kuzoita sekuwimbisa kwayakaita totarisa zvekare kunyange vana vedu isu varayiridzi vakanga vakanzi vachange vachibhadharirwa maschool fees hurumende haina kukwanisa kuita izvi totarisa nemihoro yatinowana isu sevarayiridzi mihoro mihoro mishomanini takundikana kuti vana vedu vange tichivabhadharira maschool fees zvakuita kuti vana vedu vange vachidzingwa muzvikoro zvakanganisa dzidzo yekumaruwa zvakanyanya
vana vekumaruwa vakaitawo zvakadini muzvikoro zvekumaruwa kwamakawandirawo
maresults evana A level akabuda abuda hongu ongororo iripo yakabuda ndeyekuti vana vazhinji vekumaruwa vana kunge vachikwanisa kunge vachiita zvakanaka mumazambanisho neadarika. Izvi zvichikonzerwa nenyaya dzakati wandei. Tinoongorora kuti vana ava takanga tiri munguva yeCovid vana havana kunge vachikwanisa kudzidza nguva yakati rebei nekuti kwanga kuri kuine lockdown. Vana zvozovakanganisa pabvunzo yavo. Totarisa zvekare zvikoro zvekumaruwa kuti zvikoro hurumende haisi kupa mari yakawanda kuzvikoro zvekumaruwa. Saka zvikoro izvi zvinozenge zvaakudzidzisa zviine zvikwanisiro zvishoma. Totarisa nyaya yematextbook mamaterial anodikanwa kunzi vana vanga vachidzidza waine zvose haisi kukwana kumaruwa. Izvo tagara tichitaura kuti kumaruwa vana vanofanira kunge vachidzidzo yekumaruwa hurumende inofanira kunge isa mari yakati wandei nekuti ndo kune ruzhinji rwevana runoenda muzvikoro. Pekare tichitarisa kuwana kunoita vabereki kumaruwa kuti hawana mihoro yakati tsikiti vazhinji vachone ndiwo vanenge vachingoitawo zvemaricho. Tichitarisa mamiriro akaita ikonomi yenyika yedu zvinozoafekta zvekare kuwana padzidzo yavo.
Avo vanga vari munyori mukuru wesangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Nengo dzedare reparamende dzinoti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inofanira kugadzirisa zvayakanzi igadzirise nekomiti yeparamende kana kuti ad hoc committee yakaongorora gwaro rayo rekutara miganhu yematunhu ekuvhotera repreliminary delimitation report pamwe nokutambirawo zvakabuda murukuro dziri kuitwa muparamende pamusoro pegwaro iri. Godwin Mangurja anotipa nyaya inotevera.
Vachipa pfungwa dzavo pamusoro penyaya iyi, mumiriri weHarare East vatendai biti vanova mumwe wevatevedzeri wemutungamiri webato reTCCC vati gwaro reAd hoc Committee rinofanira kugamuchirwa neZEC yogadzirisa zvakakurudzirwa kuti zviitwe.
We resolve, this house resolves that the Zimbabwe Election Commission must reconsider its preliminary report on the basis of the issues and the recommendations that have been made by the ad hoc committee. So I move that we make that resolution.
Ngatiite chisungo chekuti ZEC ngaigadzirise gwaro rayo ichitevedzera zvakataurwa neAd hoc Committee.
Vabiti vatiwo ZEC inofanira kugadzirisa zvese zvichabuda muhurukuro dzavari kuita kwemazuva maviri vachiti nguva iripo kuti zvigadziriswe. Imwe nyaya yavati inofanira kugadziriswa inyaya yekupatsanurwa kwemaward achiiswa kunzvimbo dzakasiyana-siyana.
The tech ward 8 kwaondoikanda kuHarare South kuchiruruko. I mean, how does it happen, Mr. Speaker? Can you picture violence, justice? Wondoikanda kutogedzera kumasvingoko. Hazvina vanhu vekuHighlands havana geographical communication, havana common interest nevanhu vekuchiruvamuko. So description yacho manje inonzi unomira pakona wozoenda pakanzizi kasina zita wozoenda paimba yeredzi wozondofamba. It doesn't make sense.
Izvi zvatsinhirwawo nemiriri weShamba North vari nhengo yeZANU PF vaBramwe Bushu.
So that we do not have municipalities overflowing from one municipality to the other.
Hatifaniri kuve nemaward nemamunicipality akasiyana anopinda muconstituency imwe.
Vachipawo pfungwa dzavo panyaya iyi, mumiriri weBinga North vaPrince Dweko Sivanda veTCCC vati ZEC inofanira kupiwa mukana wokugadzirisa zvayakakanganisa kwete kuti pashandiswe miganhu yakashandiswa mutsvarudzo dzemuna 2018 sezvinoitwa pamutemo kana ZEC ikatadza kubata nguva. VaDavid Tekeshe veMDC vanomirira Makoni Central ndevamwewo vati ZEC inofanira kugadzirisa zvese zvayakanzi igadzirise isati yaburitsa gwaro rayo rekupedzisera kuti rishandiswe musarudzo.
They say they use a preliminary report, which I think preliminary report is subject to changes, to corrections and like.
Zeki inoti, i preliminary report uye semazivire andinoita inokwanisa kuchinjwa.
Mugwaro rayo, ado committee yakaita chisungo chekuti mamwe matunhu akaita seGutu South neUlelema East anofanira kudzorwa. Izvo zvinotsigirwa nemumiri weWarren Park vaShakespeare Hamauswa.
Yakatarisa Warren Park yakanga iine mavoters vanosvika makumi matatu nezviviri, zvirova kuti 32,000. Zvinoratidza kuti yakanga yakakura kudarika mamwe maconstituents ayabatanidzwa nayo akafanana neKambu Zuma. Saka chikumbiro changu changa chiri chokuti Warren Park constituency idzoserwe sezvayanga iri.
Nhengo dzeparamende dziri kudawo kuti ZEC itare migani yayo ichishandisa zvakabuda pakuverengwa kwevanhu kana kuti national census, pamwe nekuti maconstituency ese ave neuwandu hwevanhu vakafanana. Mangwana nhengo dzedare paramende dzichaziya gwaro iri dzoendesa zvisungo zvadzo kumutungamiri wenyika anozozvisvitsa kuZEC. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mumwe murairidzi amai Edith Mupondi avo vaipomerwa mhosva yokutumira mashoko panhare mbozha vachichema-chema nekushomeka kwemihoro yevashandi vehurumende nezuro vakawanikwa vasina mhosva. Amai Mupondi vakasungwa muna mbudzi vachipomerwa mhosva yokutyora mutemo wePostal and Telecommunications Act mushure mekunge vatumira mashoko aya kune vamwe vavo paWhatsApp. Mutungamiri weAtus vaObert Masaraure vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti mutongo uyu wachenura nhengo yavo uye wabudisa pachena kuti vashandi vari kuchorerwa kodzero dzavo nehurumende.
Pana mwedzi miviri amai Mupondi vanove murairidzi wekubudiriro hai vachidhonzwa kumatare vachipomerwa mhosva yekudzi vakakomplaina muWhatsApp group kuti mari yavanotambira ishoma. Tinoona nhasi mutongi Miti kuHarare Magistrate Court vatura mutongo wekuti kupostwa kwakaitwa mashoko aya namuzvare Mupondi hakuna kunge kuri intentional kuti kunga anoye vanhu sezvanga zvichinzi nestate zvavakaposta zvaigona kuzoanoya vamwe vanenge vari mugurupu umu. Saka vasunungurwa zvavo nedare vakanzi havana mhosva.
Iyi mhosva ipi yavakanga vachipomerwa vamasarauri?
Kupostwa kwavakaita mashoko ekuti mari inotambirwa nevarairidzi ishoma kwaigona kukanganisa kuiriteta vamwe kana kuva anoya vanenge vari mugurupu. Saka zvichinzi pamutemo yemuZimbabwe hazvitenderwi kuti uise mashoko anogona kunge achianoya vamwe vaonenge uchitaura navo pamadandemutande.
Saka kuchenurwa kwavaitwa nedare uku kunovasiya papi tichitarisa mhosva yavanga vachipomerwa?
Zvari Mupondi havana kumbobvira vamira kuenda kubasa. Vanga vachingoenderera mberi nemajutis avo vanga vari munhu anga asati abatwa nemhosva. Saka vacharamba vachienderera mberi nekushanda vaisa disturbe nekudzokera kumatare kwavaenda vachinoitiswa nyaya iyi.
Icho chiitiko chakadai munochionawo sei imi sesangano rinomirira varairidzi?
Tichitarisira zvakataurwa namai Mupondi chinove chokwadi. Varairidzi vari kunonga sose nemuromo, vari kutambura zvakanyanyisa. Saka kuti munhu angotaurawo kuti varairidzi vari kutambira mari shoma ombo agwedya onzi ngaatoenda aende anoanza mibvunzo kumatirongo, zvinhu zvinorwadza kwazvo. Vanhu vane kodzero mububiro remutemo rekuekspresa zvishuwo zvavo, kusheya zviri pahana pavo, zviri mupfungwa dzavo kuti vamwe vavanzwe. Haisi mhosva ingapambirwe vanhu, ingasungirwe vanhu. Tinoshushikana nekutyorwa kunoitwa kodzero dzevanhu dzichiramba dzityorwa kudai. Kodzero dzinofanira kuchengetedzwa, dziri muconstitution. Sevashandiwo tine tichiti tine kodzero dzedu dzekutowana muhoro. Tanyimwa muhoro wedu, taenda kumademonstration, vanhu varohwa, vanhu vasungwa. Takungotaurawo pamaWhatsApp nehama dzedu kuti tiri kutambura toenderera mberi nekusungwa. Zvinhu zvinorwadza chaizvo. Kana varungu chaivo nguva yaSmith hatifunge kuti vaita zvinhu zvakadai. Hondo yekusunungura vanhu yakarwirwa izvezvi kuti munhu nemunhu ainjoye kodzero dzake sedunga munhu, asi tiri kuona kuti hurumende yavamunangagwa yabvuta kodzero dzevanhu yava kuti garisa senhapwa munyika yedu munyika yechizvarwa chedu. Zvinove zvinhu zvatinoramba tichikurudzira hurumende kuti dai yashandura maitiro airi kuita nekuti nyika ino haisi yemunhu umwe chete ndeyedu tose.
Avo vange vari mutungamiri weAtus vaOpet Masaraure vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, nengo dzeparamende dzinoti gwaro rakabudiswa neZimbabwe Electoral Commission rakaitwa risingatarisi zvakabuda mukuverengwa kwevanhu vachiti gwaro iri ridzorerwe kuZimbabwe Electoral Commission kuti ritarisiswe zvakare. MuNewsday makare, kutongwa kwevaimbova mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika muzvare Mary Mubayiwa kwanzi kuchatora nzvimbo musi wa20 Ndira sezvo umwe mufakazi akatadza kuuya kudare. Muzvare Mubayiwa vanopomerwa mhosva yekuedza kuuraya murume wavo vaConstantino Chiwenga pavakange vari muchipatara kuSouth Africa. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Tinesera nhema kuti ZANU-PF haina zvakadaro, ZANU-PF musangano wakanaka, ZANU-PF musangano wavanhu, musangano wavanhu iwo uchirova machemberi, musangano wevanhu unorova machemberi, unoda unomanikidza munhu kuti ndivhotere iwe mugwadi uvhote godlo uchiguta vamwe vachifa nezhara.
Mapurisa oshaya ndo vachirongotsvaka vanhu vachingorova vanhu nevanhu vanongorova vanhu vakuru machete musangano yavo vose avo vanotumwa nezidhara ramoti munangagwa ndorinovatuma iroiko kutambura kunojoni kukuodzingirwa kupiswa zvese nekuda kwemunhu iyoyo kutindauraya nyika kuti tisvike pakutambudzika pakudaro kwose kwako tisvike pakutambura chitase mapenzi kuno mhiri kwenyika kuno mudi vanofa zvinorwadza kunokupondwa kupiswa nekuda kwemunhu wengati.
Komatanonoka wande, svitsai mushoko rangu iri kuna mutungamiri wedu vaAmosi Chibaya, murungu wemabasa. Ini handisiri muZimbabwe zvangu, asi ndanga ndine chido chokuti kana ndikabatana navo ndive umwe wevanhu vanokambenira musangano wedu, especially kunzvimbo dzakaita sanamwenezi Chivi, Mberengwa. Saka kana muchikwanisa kusvitsa kushoko iri kuna vaChibaya, vasvitsei, uyezve musangano wedu ngausimbise nyaya yeminda. Ndiyo iri kutaurwa neZANU-PF, nyaya yeminda, kuti kana mukavhotera TCC muchatorerwa minda. Nyaya iyo inofanira kufambiwa nayo. Ndoda kuzivisa vanhu vese muZimbabwe kuti TCC ichiri kuzopa vanhu matitle deeds ichiisa zvinhu zvakakwana kuminda ikoko. Mahovhets acharapwa, achapiwa mari inotenga, achapiwa mabenefits ekuti vachaitawo dzimba mumadhorobha. Ndinotenda.
Zvava kuitwa neZANU-PF zvakanaka chose nekuti iri kuzvidhikambena pachezvayo. Izvezvi izvi vanhu vayakati ivaonge Young Women for ED vanhu vasina hunhu, vanhu vavakangotora mumabhawamu vechifamba vechichiita zvemhirizhonga nekutyisidzira vanhu muchapiswa muchadii vechinyora mazita evanhu pasi. Tinaye kuno, asi pamusha paaibika mapoto asati asiyana nemurume wanga naye aiita zveMDC achingovhiringidzira zvasaizvozvo kuvhengedzera kwaari kungoita kwaakutsvaga mari kuZANU-PF. Zvino tingangoti isusu vanhu ngatirambei takabatana tive negoro imwe chete pa2023.
Nemubvunzo wendinawo pane vakasununguka kutaura, hapana veri vanotaura vakamirira ZANU-PF kwose pese pese penongoteerera zvinhu zvese. Ndongonzwa vanhu vanongotaura kushora vanhu veZANU-PF chemunongodzokora chete njekuti mubadi ubadi wateruo pabasa ni chichi dupi zindu nungo zokora chite zinungita zinudani ita related ku ZANPF asi zimiso yese zuruta upa munurata apana ere munu we ZANPF kukanda ma audio ya msiri kukanda wapala domfunza wendi nao
Izo zange ziri pfungwa dzavamwe vatereri dzisinei ine Studio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Direct from Washington, the voice of America.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Musangano mukuru weWorld Economic Forum uri kuenderera mberi kuDavos, Switzerland kusvika mangwana China. Chero hazvo kuchisangana vakuru vemakambani makuru nevatungamiri venyika dzakawanda, nyanzvi dzezveupfumi dzinoti hadzitarisiri kuti kune zvikuru zvichabuda mumusangano uyu. Evans Zininga abatanya nzvi yezveupfumi vamasimba kuchera kuti tinze maonero avo.
Nyaya yemusangano iyi mukana wekuti vane mari dzavo uye nyika dzakatibudirirei vasangane vachionesana kuti upfumi hwepasi rose hunoenda kupi. Senyikawo dzakaita seZimbabwe totarisa kuti South Africa tinoona kuti panenge paine nyaya yekuti vanenge vachidawo kuti vane mari dzavo vange vachiuya vachisima mari dzavo munyika kuredatona Zimbabwe nana South Africa. Saka kuenda kunenge kusiri kuda kunoonechana kuti upfumi huchafamba sei, asi kutsvakawo vanhu vanouya vachisima mari munyika dzakaita sana Zimbabwe nana South Africa. Ndosaka tichienda ikoko nemaonero angu hangu handifungi kuti musangano wekuti mutungamiriri wenyika anofanira kuinda nekuti zvizvizvi zvinenge zvichiitika ikoko zvinenge zvichida makurukota ezvekunze kwenyika. Ndinoona sekuti ndo vanenge vari ivo vanenge vari nemukana mukuru wekuita misangano dzacho dzinoidiwa idzodzo.
Neimwe nzira vakuchera muri kuti zvinogona chiri chinhu chakanaka kuti vamunangagwa havana kuenda kumisangano iyi kwainda makurukota avo.
Zvakakosha izvozvo kutinzwise kuti vamunangagwa kachinzika zvinhu kana kuti vatungamiriri pavanoenda ikoko nyaya dziripo ndedzekuita musangano mupfupiso uye nekutorwa mufananidzo. Zvizhinji zvatingati zviri technical zvinoitwa nemakurukota nevamwe vanenge vachishanda mubazi rezvekunze kwenyika nerimwe rezvemitemo. Vatungamiriri venyika ndivana mucheka dzafa kwete vamunangagwa vega, asi vazhinji vatungamiriri venyika ndivana mucheka dzafa vanozouya basa zhinji raitwa. Saka kana kuine basa rinoda kuitwa ndoona sekuti makurukota ndiwo anenge ari iwo anofanira kuenda onoita basa iroro.
Avo vange vari nyanzvi nezveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano remagweta reSouthern African Development Community Lawyers Association rinoshora zvikuru mapurisa eZRP nemhosva yavari kupomerwa yokurova nekukuvadza kwavakaita gweta vakudzaikadzere. Zimbabwe Examinations Council inoramba mashoko ekuti icharega kubudisa zvakabuda mubvunzo dzegore rakapera. Mumwe murairidzi anowanikwa asina mhosva yekutumira mashoko panhare mbozha achichema-chema nekushomeka kwemihoro yevashandi vehurumende. Tashika kumagume chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanuo Kawande ndichikusiyai muri maoko maChris Gande nenhau dzeEasy Ndebele.